manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wemugovera chikumi 5 2021 makateerera ku studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Ray Choto, ndichitepfenyura chirongwa chino ndiri kumba nepamusana pekutyira kubatwa nechirwere cheCOVID-19. Ndezvinoizvi muchirongwa chedu chanhasi.
Zimbabwe yatinoda, iZimbabwe inenge ine mutemo. Zimbabwe yatinoda, iZimbabwe inenge ine nzira dzokupedza urombo. Zimbabwe yatinoda, iZimbabwe inenge ichiita chikafu pamatebhuru, ichiita raramu pamatebhuru. Kwete Zimbabwe kuti watungamiri wanofunga kuti kupedza urombo kupedza varombo vachipera nenzara vachipera nezvirwere asi Zimbabwe yatinoda inenge ine nzira dzacho dzakanyatsonaka dzokubvisa urombo
nhasi tiri kunzwa kuvarume vaviri vakaburitswa mujeri rekuchikurubhi nezuro valasti maenga hama navatungamirai madzokere vebato reMDC
yaingoripunde kuti judgment yakapona mambo havasi kutendana nayo uyezve zvikonzero zvokuti havatendera nazvo zvekutanga ndezvekuti mutongo wakapona mambo haafanike pamutongo uwo pamutemo une matare neimwe mitemo inokwanisa kunge ichipa mutongo uwo
vana vevaimbo vemutungamiri wenyika muchakabvu Robert Mugabe vaendesa mambo zvimba kumatare edzimhosva vachipikisa matongero avakaita amai vavo amai Grace Mugabe studio 7 inoenda kwamarange uko inonzwa nyaya dzebudiriro yevagari vemudunhu iri mushure mekumbotambura vadzingwa miminda yavo nehurumende iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC varume vaviri vakaburitswa mujeri rekuchikurubhi nezuro valasti maenga hama navatungamirai madzokere vebato reMDC vanoti havasi kudzokera shure muhondo yavo yekurwira utongo hwejechetere Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Vashitaura nestudio 7 nhasi mushure mekuburitswa kwavakaitwa mujeri nezuro valasti maenga hama navatungamirai madzokere vati kugara kwavakaita mujeri kwenguva refu hakusi kuzovaoresa mwoyo panyaya yekurwira kuti munyika muve neshanduko munyaya dzezvematongerwo enyika vamaenga hama vati vari kuda kuti munyika muve neutongi hwejekerere vachiti vachashanda zvakasimba nevamwe vavo
Indongo tarisira kupfuurira mberi nepandakasiyira ndinge ndichibato chikamu changu kuita zvose zvandinokwanisa kuita veti neZimbabwe yakanaka Zimbabwe ine utongi hwakajeka Zimbabwe ine budiriro Zimbabwe inorespekta kodzero dzevanhu Zimbabwe inorespektawo nedzimwe nyika pasi pose saka tichaenderera mberi nebasa iroro
Mashoko avamaenge hama atsinirwa navamadzokere avo vati vacharamba vachiita zvematongerwo enyika donzvo riri rekuti munyika muve neguza ruzhinji
Zimbabwe yatinoda iZimbabwe inenge ine mutemo Zimbabwe yatinoda iZimbabwe inenge ine nzira dzokupedza urombo Zimbabwe yatinoda iZimbabwe inenge ichiisa chikafu pamatebhuru ichiisa raramu pamatebhuru kwete Zimbabwe kuti vatungamiri vanofunga kuti kupedza urombo kupedza varombo vachipera nenzara vachipera nezvirwere asi Zimbabwe yatinoda ndeinenge ine nzira dzacho dzakanyatsonaka dzokubvisa urombo
vamadzokere navamaenge hama vati vachabata basa vari kuMDC Alliance inotungamirirwa navaNelson Chamisa vamaenge hama vati kusawirirana kuri muMDC hakufanire kuita kuti veruzhinji varase gwara remusangano wavo vachiti chakakosha ndechekuti zvido zveveruzhinji zvitungamidzwe mberi
kuridziro yangu ndeyekuti vanhu vasakanganwe chinangwa chakafomerwa bato saka chinangwa chakafomerwa bato ndochinofanira kuti tungamirira mumadecisions ese atinoita bato iri harina kusarudzirwa mazite evanhu bato iri harina kusarudzirwa vanhu bato rakasarudzirwa kuti rive iro bato richapa utungamiri wakajeka wakasiyana neutungamiri watiri kupiwa nehurumende iripo yeZANU-PF.
Vamaenge hama vakurudzira mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti vagare pasi vataurirana navachamisa kugadzirisa matambudziko akatarisana nenyika.
Hurumende iripo iri kutonga yeZANU-PF inonhoroondo yekuti kana pasvika panyaya dzekuti vanhu vataurirane kugadzirisa zvinhu zvine musoro zvakanakira nyika yedu havadi. Pese panoitwa nhaurirano vanenge vachingotarisa nyaya yemasimba chete. Tinhaurirano iyi ichavasiya vaapapi munyaya dzemasimba. Even zvikavapa masimba asi zvichiuraya nyika ivavanoende nyika.
Asi vamunangagwa nebato ravo rezanu-PF vanoti nhaurirano dziri kuitwa pasi pegungano repolitical actors dialogue kana kuti Pollard, vachiti vese vanoda kuzvenhaurirano vanofanira kuuya kuPollard. Vachamisa nekune rumwe rutivi vanoti havasi kuzoenda kunhaurirano dzekuPollard, vachiti gakava riri munyika rinotangira panyaya dzekubirirwa kwavanoti kwakaitwa sarudzo navamunangagwa, avo vanoti vakahwina zviri pachena. Vamadzokere vakurudzira kuti patsvagwe nzira dzekugadzirisa kuti sarudzo dzisabirirwe.
Kuri dziro yandinokwanisa kupa ndeyekuti pange paine nzira dzakasimba dzekudzivirira kubirwa kwemaelections kwesarudzo, nenyaya yekuti MDC yakabvira kare ichikuhwina maelections.
Vamadzokere vati ivo navamaenge hama vakashandisawo nguva yavanga vari kujeri kuwedzera dzidzo yavo, asi vanoti kujeri hakuna zvikwanisiro zvokuti vasungwa vanenge vachida kudzidza vaenderere mberi nedzidzo vachipika zvavo. Ngehama navamadzokere vakasungwa pamwe chete nedzimwe nhengo dzeMDC 21 vachipomerwa mhosva yekuponda mupurisa vaPetros Mutedza panzvimbo yemabhizimusi iri mumusha weGlenview muna 2011 pamhirizhonga yakaitika panzvimbo iyi ine chekuita nezvematongerwo enyika. Vakazobatwa nemhosva yekuponda vaMutedza nedare repamusoro reHigh Court vakagara mujeri kwemakore masere, asi vakazowanikwa nedare reSupreme Court nezuro vasina mhosva panyaya iyi. Pakutongwa kwenyaya yavo nhengo dzeMDC idzi dzaiti dzaishungurudzwa zvine chekuita nezvematongerwo enyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Vana vatatu vevaimbo vemutungamiri wenyika muchakabvu Robert Mugabe vaendesa mambo zvimba kumatare edzimhosva vachipikisa matongero avakaita amai vavo, amai Grace Mugabe. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vana vanoti Bona Mutsahuni Mugabe, Belamai Chatunga Mugabe nachinotenda Robert Mugabe vakanyorera dare raMajor Street muchinoi kuti vari kupikisana nemutongo wamambo zvimba. Mugwaro rekuzivisa matare kana kuti notice of appeal rakadhindwa nezuro. Vana vava Mugabe vanoti mambo zvimba vakaita zvisiri pamutemo nekunzwa nyaya iyi yainge yaunzwa navatainos munongovere. Gweta revana vava Mugabe vafungai chimwa murombe vabvuma kuti vari kufambisa nyaya yava Mugabe. Vati vari kupikisa mutongo vachiti mambo zvimba havaifanirwa kunzwa nyaya yakadai sezvo vasina masimba acho uye hurumende yakabatsira mukuvigwa kwava Mugabe.
Nyaya ingoripo ndeyekuti judgment yakapuwana mambo havasi kutendana nayo, uyezve zvikonzero zvokuti havatendana nazvo zvekutanga ndezvokuti mutongo wakapuwana mambo haakwanise kupa mutongo uwo pamutemo une matare neimwe mitemo inokwanisa kunge ichipa mutongo uwo kana zvichikwanisa kunge uchipa mutongo uwo. Saka muchi chekutanga ndechekungoti mambo vakatonga nyaya isingafani hume ichitongwa padare ramambo.
Vachimwa murombe vati nyaya iyi ichanzwikwa muchinhoi musi wa29 Chikumi.
Gwaro zvatakapuwa zvinova kuti mhuri haisi kupindura nazvo isiozi magweta tinenge tichiona kuti mutemo unoti kudi. Saka pari zvino kune nyaya ichanzwikwa musi wa29 June kudare ramajesti zvireva kuti dare rekuona kuti zvakaitwa namambo ndizvo here kana kuti handizvo, uye mambo vaifanira kutonga nyaya idzi pakumambo here kana kuti dare ramambo harikwanise kutonga izvozvo. Saka hapana zvatinga taurirwa nguva ino, asi tiri kutongomirira kuti musi wa29 June panonzwikwa nyaya kuti nyaya inofamba sei.
Taeza kubata mambo zvimba kuti tinzwe kuti vachaita sei sezvo mutongo wavo wave kupikiswa asi munhu adavira mbozhanhare yavo asina kuda kuzivikanwa ati mambo havana chekutaura sezvo vasiri ivo vakazvipa nyaya achiti tibate mumhangari vamanongovere avo vanga vasingadavire mbozhanhare yavo. Vamanongovere vakamhangarira amai Grace Mugabe kwamambo vachivapomera mhosva yekuti vainge vaviga vamugabe pamba pavo izvo zvisingabvumirwe netsika yemazvimba. Mambo Zvimba vakaona amai Mugabe vaine mhosva ndokupa mutongo wekuti varipe matsiru mashanu nesheshe yembudzi uye kuti mutumbi wavamugabe ufukunurwe kuitira kuti uvigwe kuNational Heroes Acre. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunura Ijena.
Vagari vekwaMarange mudunhu reManicaland vanoti vari kuita mabasa ekuchengeta hove pamwe nekurima zvakasiyana-siyana senzira yekusimudzira raramo yemhuri dzavo. Lloyd Moyo anotipa nyaya inotevera.
Mhuri dzinosvika mazana matatu dziri muchirongwa chekuwana raramo yakanaka kubva mumvura iyo inoita kuti vachengete hove pamwe nekushandisa madiridzo kurima zvirimwa zvavanoda. Sachigaro weBocha Diamond Community Development Trust iyo iri kuita mabasa ekuchengeta hove mumadhamu akagadzirwa nevagari vaLove Momkwada vanoti vakatanga kuita izvi mushure mekuona kuti kuchema nguva dzose nenyaya yenhamo dzavo hazvina kwazvinovasvitsa.
Zvetiri kuita zvehove izvi chinangwa chedu isu seBocha Diamonds Community Trust ngechekuti tidzidzise vanhu vemacommunities kuchengeta hove, woitawo hove dzavo, waonawo pekurarama nekurima. Tichakuratidzai kurima kwatiri kuita, toti zvese izvozvo tiite empower macommunities.
Mumwe mugari amai Rufaro Mawadza vanoti chirongwa chavo chiri kubatsira zvakanyanya mukupedza hurombo muvagari.
Yekurima bhinzi yatiri kuita ndikuona kuti iri kuti ibatsira zvakanyanyisa nekuti izvozvi takatarisira kuti kana tichinge takohwa bhinzi market is open for everyone. Zvinhuwo zvinoitawo kuti tikwanisewo kuva neincome generation mucommunity munomu, hatisiri vanhu vaya wokuti tinenge takuzonyanya kutambura nekurarama. Uyezve yefishari iriuko tinotarisirawo vanhu vanotenga in bulk fishi dzedu so that patinodzihavest kahwani ikako tinobva dzangopinda pamaketi dzakadaro tiregeuzoita alosi yekuti kana tiita hafesta toshayiwa pekutengesera kana vanotengesa.
Mai Pamela Muchemwa vanoti rimangwana ravo richange rakanaka sezvo vachikwanisa kushandisa hove sechikafu uye madiridzo muchivapawo chikafu chine utano.
Efishari ndinoona sekuti ramangwana redu rakajeka tichitarisa nutrition pachayo chikafu chedu kuti chingawa chinobva chaitawo chikafu chakabhalansa sevagari vemunhu sekuti pamwe nya inenge ichitinetsa asi through that project yefishari takuonawo balanced diet se vagari vemunhu.
Mukuru weZimbabwe Farmers Union mudunhu reMutare District vabatsira ibetera vanoti vanofara kuti chirongwa chevagari chiri kuunza pundutso yakanaka mudunhu iri.
Tinosenza newarimi nemadepartments ese ehurumende saka ndiri kufara ngekuone project iitwa panapa yekurime bhinzizi. Idzarimwe munzvimbo yakaoma muno munomu ndakamira hangu senzvimbo ino inogarawo inini inzvimbo yataichemera kuti dai yaitawo madiridzo irrigation hurumende. Saka nekuda kwekuti zvo zvainga zvichindonetsa hapana chakafamba asi todo tenda negrupu iri rabudisa kuti tokwanise kuti tiite irrigation kunzvimbo inei. Saka tange tii kukurudzirana munomu kuti zvamaita izvi ngazvirambe zvichiendere mberi.
Imwe nhengo yeBocha Diamond Community Development Trust vari Chimondo Mukwada vanoti vakatanga chirongwa ichi mushure mekuona kutambura kwevanhu vakatorerwa minda yavo nehurumende ichipa makambani emangoda. Chirongwa ichi chine hove dzinopfuura zviuru makumi matanhatu izvo zvave kupa kuti mamwe madhamu avakwe munzvimbo iyi. Ndakamirira Studio 7 kwaMukwada, ndini Lloyd Moyo.
Hurumende yakazivisa nezuro kuti vanhu makumi mashanu nevaviri vakabatwa nechirwere cheCOVID-19 munyika yose. Izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi pazuru makumi matatu nezvipfumbamwe nezana nemakumi mana nevana, 39,144. Munhu mumwe chete anonzi akafa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi pachuru chimwe chete nemazana matanhatu nevashanu, kana kuti 1,605. Zimbabwe inoti yabaya nhomba yekutanga vanhu vanosvika zviuru mazana matanhatu nemakumi masere nezvishanu zvine mazana mashanu nemakumi matanhatu nevana, 685,564. Vanhu vabaiwa nhomba yepiri vava mazana matatu nemakumi manomwe ezviuru nemazana matanhatu nemakumi manomwe nevana, 370,674. Izvi zvinoreva kuti Zimbabwe yabaya nhomba dzinosvika 1,056,238 kubva panhomba 1,735,000 dzinonzi nehurumende dzakapinda munyika. Izvi zvinosiya munyika mine nhomba dzinodarika zviuru mazana matanhatu nemakumi manomwe nezvisere, kana kuti 678,000 dzisati dzashandiswa munyika. Kunyange hazvo, mamwe matunhu ari kuti haasisina nhomba dzeCOVID-19. Hurumende inoti ine hurongwa hwekubaya nhomba yeCOVID-19 vanhu mamiriyoni gumi, kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana zvevanhu munyika yose, senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vainge vakapakatira zvombo vanonzi vakauraya vanhu zana nezuro manheru kumaodzanyemba kweBurkina Faso. Sangano renhau reReuters rinoti vakuru vakuru muBurkina Faso vati vanhu vakaurayiwa ava ndevemunzvimbo yeSolan mudunhu reYaga, iro riri pamuganhu weBurkina Faso neNiger. Varwisi ava vanonzi vakasiya vapisa misha pamwe nemusika mukuru munzvimbo iyo. Burkina Faso inoti izvi zvakaitwa nevanhu vanopfurikidza mwero, asi hapana chikwata chevarwisi vanopfurikidza mwero chatichabuda pachena chichiti ndicho chakaita izvi. Nyika nomwe dzakapfuma zvakanyanya dzawirirana nhasi kuti dzivhare maburi ari kuita kuti makambani akapfumisisa anzvenge kubhadhara mitero. Nyika dzinoti Canada, France, Germany, Italy, Japan, United Kingdom neUnited States of America dzabvumirana nhasi kuti pave nemutero wezvikamu gumi nezvishanu kubva muzana unosungira makambani akapfumisisa ayo anoshandira mudzimwe nyika kuti abhadhare mutero uyu. Nyika dzemuG7 idzi dzagara kwenguva yakareba dzichineseka zvikuru pakubvisisa mitero yakakura makambani makuru aya ayo anoshandisa dzimwe nyika kuviga upfumi hwavo asingabhadhare mitero, kana kuti achibhadhara mitero iri pasi pasi. Mamwe emakambani aya anosanganisira Google, Facebook, Amazon nemamwe. Yasvika nguva yekuti tipe Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 mukana wekuti pakurira chirongwa chinobata nyaya dzine chekuita nevanhukadzi.
Kuchingamidza ine mufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nemumwe mudzimai ari muAmerica vachange vachitaura nesu pamusoro pezvavari kusangana nazvo panguva ino yeCOVID-19.
Ini ndinoitwa Mzvari Esther Mashingaidze, ndiri kuno kuColorado kuUnited States of America. Ndinongoda kutenda Mwari nekuti pane zvandakadzidza nekuti chaunga hachina basa, chine basa ndiwe nekuziva zvaunoda. Ende zvikuru sei munguva ino yeCOVID yatiri ndakadzidza zvinhu zvakawanda. Takadzidza kuti vanhu vanogona kupanana rudo, kupanana kana mari, kupanana kana chi. Kune mumwe munhu anogona kukutakurira ungunzwa kuti zvakadai so zvakarema. Regedza tidai so vanhu vakawanda vakatambudzika zvakanyanyisa munguva ino yeCOVID. nekuti zvizhinji zvaivasumudzira kuita zvinhu zvavo zvakashayika, misika yakashayika, vanhu kwekutengesa vakakushaya, zvekutengesa zvacho vakazvishaya zvichibudikidza necovid. Kumusha munhu unonzwa chingotaura tenditumidzirewo kana tendorasi zvayo.
Imi semudzimai, pane here zvamakasangana nazvo panguva ino yecovid? Ndinoziva muchigara kuNew Jersey, makazosvika sei kuColorado ikoko?
Inini ndakanga ndichigara kuNew Jersey, saka munoziva pakatanga mahome office, pakati home office pagoti home school, zvakandiremera zvezvo kuti basa rakawanda, mari ndobva yatadza kukwira, murungu ndobva yatadza kuzvinzwisisa kuti chii, basa rawanda, mari haana kundiwedzera, saka ndobva ndangoita sei, ndobva ndangomusiya. Zvinove ndoro zvinhu zvandakasangana nazvo munguva yecovid. Kuzotsvaga basa ipapo pamashure pachona ipapo zvakandiremera, because unenge wakufanira kunge uchienda kumacovid test, tambenge tiri kuenda kumacovid test kuti after every week kana uchitsvaga basa unenge uchitofanira kutonzi anokuti wakatestwa hationepo, wakatestwa wakaonekwa wakaita sei. Saka ndoda kutenda Mwari nekuti munguva yakadaro iyoyo ndakakwanisa kuwana basa, ndikakwanisa kubayiwa mavhaksini angu. Nyango zvazvona vanhu vachitityisidzira, kune vamwe waitaura kuti hanzi ukabayiwa vhaksini in 2 years time uri kufa. Saka ndakazopindura mwe ndikati wabayiwa hauna kubayiwa, kufa agara ariko, hakuna anorarama zvachose. Saka ndoda kutenda Mwari because ndakakwanisa kubayiwa mavhaksini angu ese ari maviri, Madonna 1 and 2 ecovid. Saka ndinongokurudzira munhu wese kuti bayiwa, hauzive zvinoitika mangwana, because nyangu wabayiwa usina kubayiwa asi kufa kana chingouya nongouya.
Kari zvino muri kunzwa sei mushure mekunge mabayiwa?
Hapana chandakambonzwa, ina handina kumbonzwa kurwadziwa. Ndakarwadziwa zvezvongoti semunhu ane dendekete rangu bayiwa, but hazvina kunditadzisa iye kuita zvandaifanira kunge ndichiita. Ndakarama ndichingoita zvinhu zvandanga ndichifanira kuita, saka kurudziro yangu iri kuti ngatibayiwe.
Semudzimai, zvii zvimwe zvamungakurudzirawo mamwe madzimai akateerera panguva ino akadzamirwa nyanya nenyaya iyoyi yecovid-19?
Chandinokurudzira kumadzimai panguva dzakaita sedzinedzi, ndinokurudzira kuti madzimai, patakapesaniswa kunzi munhu nemunhu ambogara pake, hanzi inguva yatanga tichida kuti timbotaura naMwari tiri tega, munhu nemunhu wakazvimiririra uchitaura wega direct, because kuungana kuchechi sandiko kutaura naMwari. Hanzi paunenge uri wega, hanzi unonyatsonzwa zvichiendeka kuti zvinezvi ndofunga zvandataura kaizvika zvasvika pazvanga zvichifanira kusvika. Saka kurudziro yangu ndekungoti madzimai, ngatirambei takatsungirira, ngatirambei takashingirira. Hapana chisingaperi, tine zvirwere zvakawanda zvakauya zvichienda, asi vanhu vachingorarama. Zvinhu zvandinoona zvinosangana nemadzimai muzvarenyauye ndezvekuti madzimai mazhinji vanozvirasa, zvizvekuti anoshaya confidence, self confidence, haachanyatsozvidresa, haachanyatsozvigeza, haachanyatsozvipa kana taimu yekurara. Hanzi kazhinji kachona zvipe taimu yekurara, zvipe taimu yekugeza, zvipe taimu yekuseka, ende zvipe taimu yekuchema, because pazvinhu zvese unganwe medication yakaita sei, but kuchema mushonga unorapa kukunda mimwe mishonga. Chikonzero nei? Bundu riri rinenge rirapa ukangoregedza chete kuchema hariperi. Saka kana uchinge watonzwa kuti uda kuchema ka, chema. Wapedza kuchema wobva wati Mwari, ndiri kukumbira kuti pandasvika panapa ndaremerwa, chindisumudzai, mufambe neni.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai Muzvare Mashingaidze, kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya, uye ndiri muWashington.
Iko zvino tochipinda muchirongwa chinotarisa zvakadzama zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu, our lives.
Ndinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nhasi tine hurukuro nemutauriri wesangano reIOM Zimbabwe, amai Fadzai Nyamande Pangeti, kuti tinzwe kuti mabasa api ari kuitwa nesangano ravo kubatsira vakawirwa nedambudziko recyclone Idai muna 2019.
Mushure me cyclone dai sangano re IOM richishanda pamwe chete neboka re USAID rinonzi ro Bureau of Humanitarian Assistance vakabatana kuti vabatsire avo vakanga vaparadzirwa dzimba dzavo ne cyclone idai.
Muri kuvabatsira nenzira dzipi iyo vakawirwa ne tsaona ivava?
Basa ratiri kuita kuchimani mani rinobata kwakasiyana siyana. Chekutanga tinobatsira avo vari kugara mumakamba, vakaiswa mumakamba mushure kwecyclone idai yaparadza dzimba dzavo. Saka mumakamba umu takavaisira matende kuti vagare, uye zvimwe zvatinoita tinoita mabasa kuti vagarisane zvakanaka mumakamba, tichiona kuti vawana mvura yekushandisa uye tikavapa marambi esola. Zvakare takavabatsira kuti vaite mabasa emaoko kuti vazviriritire. Pamwe chetezvo tinoita basa rekuvadzidzisa kuti kukaitika tsaona zvakare inenge cyclone idai, ivo sevagari vemuchimanimani vanofanira kuita sei. Saka tinodzidzisa vagari vemo uye vekudistrict civil protection committee. Pamusoro pazvo zvose izvozvo tinozovabatsirawo nenzvimbo dzekugara dzatinoti matransitional shelters, vakamirira kwavachazonogara kunzvimbo dzavachapiwa nemba dzavachapiwa nehurumende.
Muri kushandawo here nehurumende mumabasa ose amuri kuita? Tichiona kuti pane makore cyclone idai yaitika.
Basa ratinoita sesangano reIOM nderekushanda pamwe chete nehurumende kubatsira vanhu vemuno muZimbabwe kune nzvimbo dzakasiyana siyana. Hongu kuchimanimani nechipinge vanhu vanenge vachida dzimba dzavanokwanisa kugara pamwe chete nemhuri dzavo kuupenyu hwose. Asi izvo zvaikwanisika vasati vawana pokugara nzvimbo inozonovakirwa dzimba idzodzo. Naizvozvo hurumende yakawana kunonzi kuWestern Farm kwavari kuendesa vanhu vachivapa mastendi ekuti vazonovaka dzimba dzavanogara kwoupenyu hwese. Tinotenda kuti variko vamwe vatove kuWestern Farm uye takamirira kuti vamwe vaenderere mberi vachipiwa kwokugara ikoko kuti vakwanise kuvaka dzimba vakwanise kugara zvakanaka nemhuri dzavo kuWestern Farm ikoko.
Hunyanzvi hupi hwamuri kupawo vagari ivava vemumakamba?
Tichishanda pamwe chete nebazi relocal government and public works, takadzidzisa avo vari kuvaka yatinoti matransitional shelters, tichivapa ruzivo rekuti vanovaka sei uye vanoshandisa sei zvinhu zvatakavapa.
Saka kana vakamirira kuti vazopiwa nzvimbo dzekuvakira zveupenyu hwese dzamuri kutaura idzodzo, vari kumbogara pai?
Vakamirira kuzonopiwa mastendi iwawo. Isu seIOM nemapato atinoshanda nawo takaona zvakakodzera kuti timbovapa dzimba dzekuti vasanogara. Vakamirira kuzoenda kwavachanovaka dzimba dzekugara upenyu hwavo hwose. Isu basa ratinoita nemasangano atinoshanda nawo nderekuvandudza uye kubatsira hurumende kuchengetedza avo vanenge vasangana nematambudziko akafanana necyclone idai. Zvinodikanwa zvikange zvawanikwa, tinoenderera mberi tichibatsirana nehurumende kuti vanhu vanogara munzvimbo dzakaita saidzodzo varambe vachiwana rubatsiro kuti vagare zvakanaka.
Tinoona kuti padarika makore maviri cyclone idai yaitika, matambudziko api ari kusangana nevanhu vakawirwa nemafashamu iwaya?
Vanhu vakawirwa nenjodzi yecyclone idai vanosangana nematambudziko akasiyana siyana. Vakawanda vavo vanogara mumakamba vachigara mumatende. Saka fungai kuti mhuri imwe chete inenge ichigara mutende, toti mai nababa nevana vachigara mutende imwe chete. Ikoko kunenge kusiri kugarisana kwakanaka, asi chinhu chinenge changoitika nekuti vakamirira rubatsiro ruchazouya kwavari.
Tinotenda zvikuru amai Fadzai Nyamande Pangeti, mutauriri weIOM Zimbabwe, anokuonekai nemufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu www.voashona.com. Musakangani kugara makapfeka mamaski enyu nguva dzose, nekuti chirwere cheCOVID-19 chichiriko. Murare zvakanaka, vateereri veStudio 7. kose kwa muri. Ini ndini Reichoto, nititefe nyurandiri kumba, nebamu sana pe kuchikira chiruere che COVID-19.
Soku isikati senda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Wanamukela uStudio 7, ngomgqibelo mhla ka 5 kuNhlangula 2021, ngusithandekile Mhlanga, endabeni zethu lamhlanje. Amadodana kanye lendodakazi kaMoyi umnumzana Robert Mgabe sebemangalele induna uChief Zwemba emthethwandaba ngesinqumo sokuthi uyise ayingcwatshwa emathuneni eHeroes Acre. Ezinye izakhamizi emaphandleni zithi zithole isivuno esithe xaxa nxa siqathaniswa neseminyakeni edluleyo.
Kodwa ayisibo bonke abantu abaphumeleleyo. Abaphumeleleyo ngabantu abalimi belandelela indlela ezifunwa ngabalimi, especially ukufakeni emqhuba lama-fertilizer. Kulaba abazange bayenze lokhu, hhayi akuzange kube kuba hambele kuhle.
Sizalethulela ezomculo.
Salibonani, 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 ngiyabingelela uJayz Maravini. Ye, ayi, ngiyathokoza ukuthola leli thuba ukuthi ngikhulume lozulu wonke nje emhlabeni wonke jikelele. Ya, ngimazisa ngemvelaphi kaJayz Maravini njalo lohambo lukaJayz Maravini.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Amadodana kanye lendodakazi kaMoyi umnumzana Robert Mgabe wayengumongameli welizwe sebemangalele induna uChief Zwemba emthethwandaba ngesinqumo sakhe sokuthi uyise ayingcwatshwa kutshaya emathuneni eHeroes Acre ngoba isithi akulandelwanga amasiko akuleyo ndawo. Unkosikazi Bona Mutsa Homi Mugabe, Bela Main Chatunga Mugabe, kanye lo Tino Tenda Robert Mugabe, bathi induna yaphazamisa ngokuthi uMoyi agejwe ayingcwatshwa lapho angelamandla okwenza izinqumo khona. Iqotha elibamelayo uFungayi Chimoya Murombe ugcizelele kuStudio 7 ukuthi ngempela udaba lolu solukhwezwe emthethwandaba njalo luzacutshungulwa eChinoyi mhla ka-29 kuyonale inyanga. Ngakwelinye icele, umsakazo weZBC uthi umongameli Philip Nyusi weMozambique uphakathi komhlangano lomongameli Emmerson Mnangagwa namhla eHarare becubungula udaba lodlakela lwamalwecatsha akulelo lizwe. Ukusenjalo, inhlanganiso ye-Ibhethu likaZulu ithi ilitshe ebifuna ukuyalakha elesikhumbuzo sabantu ababulawa ngesikhathi segugurawundi abalitshumi lambili esilobela ngo-1985 lalo selijonjiwe njalo. Inhlanganiso le ike yatshontshelwa njalo elinye ilitshe eyayisilakhile eBhalakwe. Amabandla ezombusazwe athi aphakathi kokukhankasela ukhetho luka-2023 elokudinga umongameli amalunga idale lephalamende lawe-senate ngesikhathi elezanu PF lisithi lamukela asebehlamukele amabandla aphikisayo njalo liyakhula. Wotho umnumzana Wilshman Ncube umsekeli kamholi we-MDC Alliance uthi inhlelo zabo zikhomba ukuthi ngelakhe ibandla elinganqoba kulolu khetho.
Angokupheli zami hambisa ukuthi hayi uchabuka le-MDC Alliance sokuphelile kudilile, kodwa basilandelela ndawo zonke. Bekwazi ukuthi badliwa ngo-2018, bekwazi ukuthi abangeke bawina ngo-2023 ngaphandle kokuthi becinje. Yikho besesaba kangaka ukubona loba sesiyancedisa abantu ukuthanyela amapholisa elandela evuwe iningi yabantu ezi bathi bakwazi ukuthi inhlala kahle ezweni lelibiza kekha alibandla lempi likhokhelwa nguChamisa. Asethuki-ke ngoba hlala ebantu siyakwazi ukuthi abantu bathini, siyakwazi ukuthi abantu bafuna. Ye, kwenzakala one or two ngiyasilapha selisilakile ayishiphanga. abanye badinga bona ukuthi indlala singibambile sugijimisisisu kuyenzakala ezesitadi kuyenzakala khona kodwa siyakwazi ukuthi ngaphandle kwe-one lapha two lapha i-MDC Alliance iqine njengenjani.
Ikusasa yebadlala MDC Alliance iminjani sikhangela ukuthi bekulokhe kusiba lama recalls njalo kuyini elingakuxwayisa abalandeli benu.
Kumele sinanzelele ukuthi ukudliwa kwezanu ngo-2018 kabe kwenza bethuka kakhulu. Sinanzelele njalo ukuthi ukubambana kwama-formations MDC ngaphansi kwe-MDC Alliance uhlangana ababe kwe-MDC ababe ku-PDP bekwe-MDC Green sibuyela lapho esaqatiswa khona ngo-2019 kwethu sizame khonokho yikho igijimela ukuthi izame ukudiliva idilive amakhofi lawa asebawathumbayo basele ukuthi akuna-MDC Alliance kulokhe kune-MDC lani lani kalibambananga konke khonokho kutshengisa ukwesaba yikho babona bedizela kangaka bezama ukuthi badilize baehlukanise kodwa kusoze sehlukane sizahlala sibambene njengoku sizakade sizaba lula nxa sibambisene sibaningi sihlangana sisenze i-convergence ama-mass movement of everybody ukuthi siqede uhlupho olukhona lapha eZimbabwe. Ama-record lawa kasoze aqedele babakhona omzerewa babakhona otshiza ugele kuti njalo inyanga izaphuma iyetshona isozimiswe ngokungamakhanko kuyabe kulokhe kukhale edangeni la.
Lo umnumzana Weshman Ncube umsekeli kamkhokheli webandla le-MDC Alliance sixoxela ekobulawayo. Ibandla lezanu PF lisanda ukuthi alilasandla kokwenzakala kubandla le-MDC Alliance. Kusenjalo amalunga e-MDC Alliance abalisa umnumzana Last Mayenge Hama lo mnumzana Tungamirai Matsokere abakhululwe entolongweni izolo ngoba betholakale bengelacala ngemva kokuhlala iminyaka eyisishiyagalombili. Batshele iStudio 7 ukuthi bazaqhubeka belwela ukuthi kube lo mbuso okhululekileyo elizweni. Uhulumende usegcizelele ukuthi amajekiseni okwenqabela i-COVID-19 azatholakala endaweni lapho abikwa esilela khona engawaba kutsha njalo uzakwamukela amanye kuyona le inyanga. Lokhu kwenzakala umbiko wethulwe lugatsha olubona ngezempilakahle izolo. Lusithi abantu abangamachumi amahlanu lambili 52 bahlaselwe ligcikwane le-coronavirus ensukwini ezedluleyo njalo phakathi kwaleli nani abalichumi lanhlanu ngabaxotshwe kwele Botswana ngoba bengelancwadi zokuhlala kulelo lizwe ngokusemthethweni. Kubhubhe oyedwa. Lokhu sokukhuphule inani lasebehlaselwe yileli gciwane selokhu laqhamukayo ngomnyaka odluleyo la kumachumi phose afika 40,000 labulala abedlula inkulungwane lengxenye yalo 1,605. Asebehlatshwe ijekiseni yomuthi wokwenqabela i-COVID-19 sebesedlula inkulungwane ezingamakhulu ayisithupha 682,564. Ingcwethi kwezempilakahle usikhwica mfundo elophis banda uthi ngempela uhulumende oluphethe kuhle udaba lwe-COVID-19.
Zimbabwe zingayikhotoza kwezinye usuku kodwa endabeni yohlelo lokuhlatshwa abantu i-COVID-19 saba ngokokuqala e-Afrika ukuthi abantu bethu behlatshwe ngamavaccine la. E-South Africa bebehlatshwa kodwa bekuyi-trial ukuhlaba abantu ukubavikela yaba ngeyokuqala eZimbabwe. Ukuthi siyakukholwa yini angikwazi ngoba kayisimi emphetha amaphepha akhona. But esikubonayo ukuthi abantu sebekhala kakhulu ukuthi sengikhuthile vaccine yami sengikhuthile. Isifiso sokuhlatshwa sesikhulu kakhulu. Abantu abaningi sebefise kakhulu uhlatshwa ngenxa yokuthi sikhangelele i-second wave evele isiqalile e-South Africa ezingxenye izafika eZimbabwe mid-August.
Liqiniso yini lelo ukuthi nxa sokulamakhaza igcikwane le-COVID-19 lingamemetheka yini okwesatshelwa ngabaningi nxa kubuya la ama-second lama-third wave?
I-COVID-19 or SARS-CoV-2 yi-virus ememetheka ngesikhathi singani kulo mqando engani kule moisture. So isikhathi zomkhando zivame ukumemethekisa amaflu wonke. Amazwe amaningi akhuluma ngokuthi ayiflu season. So iflu season ivame ukuba ngesikhathi ekunganise ukuqandelela. Liqiniso yini ukuthi zamemetheka? Angikwazi. But amaflu avele amemetheka ngesikhathi esinganise uqandelela.
Lowo ngusikhwica mfundo eLopis Banda, ingcwethi wezempilakahle. Sixoxelaye eseHarare. Idale lePhalamende ligqibe ukudingisisa ebelikwenza ngokuhlukuluzwa ngokwemacansini emsebenzini kusukela ngeviki edluleyo, okuludaba olakhwezwa kuleli dale inhlanganiso elwela amalungelo abesifazana eye-Emthonjeni Women's Forum ngomnyaka odluleyo. Abaqhuba lomsebenzi ngabekomiti ebona ngokuphathelane lemsebenzi kanye lenhlalakahle ye-Parliamentary Portfolio Committee on Public Service, Labour and Social Welfare, leyo Women as Affairs. Uluhlu abalethule ebulenjini lukhomba ukuthi besebeqhubela oluhlelo ekhade omama Swingo, Nyika, Growth Point, Mutare, Marondera, Harare, Magunje, Nembuziya, Bulawayo, Plumtree, Lenkayi. Asizweni isiphathamandla salinhlanganiso unkosazana Melissa Ndlovu echasisa ngalolu daba.
Ngiyabonga. Thina njengeMthonjeni Women's Forum ngonyaka odlulileyo siqalise uhlelo kumbe umkhankaso okade ukhangelane lokulungisa kumbe ukuqeda indaba zodlame mayelana ngamacansi emsebenzini njalo lezikolo ezimbili eZimbabwe. Sisebenzise lama-university njalo lamankampani abili sikhangele kakhulu udlame olumayelana lamacansi. Sisebenze njalo ngalowo msebenzi sasekhulumisana nedale lePhalamende ekuthini umthetho okhangelane kakhulu lezisebenzi eZimbabwe umumithe okulutshwana kakhulu mayelana ngodlame olwenzakala emacansini. Njalo nxa solwenzakale lolo dlame uhulumende kumbe umthetho weZimbabwe owezisebenzi ubukuthatha njengalinye icala nje lenziweyo elingafana lokutshontsha imali kumbe lokungavuyi emsebenzini. Lesikhangelele umthetho womhlaba jikelele owe-International Labour Organization esithi ngu-Convention 190. IParliament iphendulile ngo-April yathi kuqakathekile ukuthi ihambe endaweni kumbe iZimbabwe yonke nje idingisisa ukuthi udaba lokuhlukumezwa kwamacansi lubhahe kangakanani.
Kuyini elifisa ukuthi kwenziwe kube le mthetho enjani lokungenqabela ukumemezela kokuhlukuluzwa emacansini?
Thina sifisa ukuthi uhulumende weZimbabwe waqala abe lomthetho kumbe bakhande umthetho okhangelane nemisebenzi okhuluma ngokuhlukuluzwa kwabantu ngasemacansini emsebenzini. Akube isobala, akube yebhahla. Kube segcekeni ukuthi nxa umuntu esemsebenzini kuyini umsebenzi, ngoba umsebenzi siyananzela ukuthi abantu abaningi sebezisebenzi eZimbabwe. Ama-cross-border traders abanye bathi ngisemsikeni ananzeleli ukuthi labo bantu bayasebenza. Ananzelele ukuthi umntwana ofundele ukuthi aye emsebenzini usemsebenzini. Umntazana osendlini yami kumbe yakho esebenza umuntu osemsebenzini. Abantu abasebenza besemaplazini bengama-casual workers kumbe ama-seasonal workers bangabantu abasemsebenzini. Sifuna uhulumende futhi ananzelele ukuthi ukuhlukumeza umuntu, ukuhlukumeza umuntu ngokwamacansi kube yinto ebophisayo, umuntu ayebika sibili. Sikhangela njalo i-compensation ukuthi umuntu nxa usuhlukumezwe ngokusemacansini kumbe waxotshiwe umhlukumezile ngokuthi nedaba yokuthi wayalala icansi kumbe lahlukumezana ngokwamacansi kube le ndlela yokubhadala lowo muntu kumbe i-counseling kumbe ukukhulumisana labanye abantu. Sifisa ukuthi umthetho unanzelele khonoko nokuthi mina njengomandlovu ngase ngikhuhlumeze ngikhahlumeziwe emsebenzini angifuni wonke umuntu akwazi ukuthi hhayi umelisa bambambike usajoni ngoba indaba zocansi ziyinto esensitive eyangisayo ebhidliza isimilo somuntu. So sifisa ukuthi umthetho unanzelele ukuthi kakube yinto inkampani nxa ilungisisa idaba leli kayilungisise ngendlela ehlifihlekileyo njalo eyenza umuntu asale elobuntu bakhe ehlonipheka emphakathini.
Lowo unkosazana Melissa Ndlovu isiphathamandla senhlanganiso ye-Emthonjeni Women's Forum. Izakhamizi zeGwanda South zithi zithole isivuno esithe xaxa nxa siqathaniswa laseminyakeni edluleyo ngenxa yokuna kwezulu eliningi. Kodwa lanxa kunjalo, ubukhokheli besigaba ukuthi uncedo lokudla lusadingeka ngoba kungayisibo bonke abalesivuno esihle. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngogcweleyo.
Isabelo sezansi emaNdebeleni sezileminyaka singatholi izulu eleneleyo okudala ukuthi izakhamizi lezifuyo zihlaselwe indlala enkulu. Kodwa unkosikazi sitholakele Ndlovu eThakaliyawa eGwanda South uthi lonyaka isivuno sibe nganeno kulaseminyakeni edlulileyo ngoba bebezinikele ukulima kulandela ukuna kuhle kwezulu.
Sisebenzele imuli yethu ukuthi ingaze yafa ngendlala. Sasesilima sithola ukudla isivuno 36 bags kungama 90 kg futhi sasesithola ayi 36 amabele hlangana konke lomuntu. So isivuno lesi asisithengisi ngeso ukuthi sidle lemuli ekhaya. Nasta sibili isikhathi eside sibili ukuthi singaze siyelima.
Amazwe akhathekelwe ngunkosikazi Pretty Mguni isakhamuzi seMagaya Village layo ogcizelele ukuthi uthole isivuno esihle njalo ukhangelele ukuthi sizabhutsha umnyaka.
Bengilima amabele, umumbu, inyawuthi, amazambane lendlovu. Isivuno sethu singasifikisa iminyaka ozayo.
Umnumzana Ephraim Nyati, ukansila kaWard 17 eFumugwe, uthi ukuvalwa kwelizwe kwe-lockdown ngesinye sezizathu esidala ukuthi kube lesivuno esihle ngoba iningi labo baba belihlele emakhaya, indawo zokugwejisa zivaliwe.
Kodwa abaningi ngabantu abathanda ukuzigwejisela endaweni zokunathela, endaweni zalizane, bake bahamba ekunatheni batshonisa imini zabo, batshona ngemva kwenkomo zabo, batshona ngemva kwembuzi zabo. Hhayi, kukhanya le nyaka izivuno zihle, nezifuyo zikhona, sibili zizele ziqoqekile, abantu ngane bayaphumelela sibili ezigabeni zethu lapha. Siyaphuza sithi into embi kwesikhathi iyaba lobuhle kwezinye indawo.
Lanxa iningi lijabulele isivuno esihle, usobhuku weMagaya Village umnumzana Giyaboga Magaya uthi bakhona abasaludinga uncedo lokudla ngoba bengavunanga lutho.
Nga emasimini lonyaka kukhanya kube kuhle, kodwa ayisibo bonke abantu abaphumeleleyo. Abaphumeleleyo ngabantu abalimi belandelela indlela ezifunwa ngabalimi, especially ukufakeni imiquba lama-fertilizer. Kulabo abazange bayenze lokhu, hhayi akuzange kube kubahambele kuhle. Lapho kufakwe khona imiquba le ma-fertilizers, isivuno sabona sibe sihle kakhulu, kodwa lapho kungazange kwenziwe khonoku kusuke kwatoda, isivuno sabona sibe phansi kakhulu. Nxa sikukhangele sibili baningi abantu badinga usizo loku, especially bona labo abangazange balandelele indlela okumele zenziwe.
Okwamanje uhulumende usamise okwesikhathana uhlelo lokuphathisa abahlali emaphandleni ngokudla ukuze ahlolisise labo okufanele bakuthole. Kusenja loko olunodaba, zisele zimadolo nzima izimbamgodi endaweni e-West Nicholson emgodini we-Mixnot kulandela ukufa kwabasakhulayo ababili ngemva kokudilikelwa ngomgodi. Iningi labasakhulayo kulesi sabelo lemba igolide ukuze liziphilise osekudala ukuthi lizifake engozini ngoba kwezinye indawo kugejwa kungalandelwa indlela zokuzivikela engozini yemgodi. Ngimele umsakazo we-Studio 7 nisemajawundeni eGwanda, ngingu-Albert Ncube.
Ngengilitshiye okwesikhatshana ezandleni zikaChris Gande we-Studio 7.
Lichona njani izilukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Namhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Morven Dube, isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi zeGwanda eGwanda Residents Association. Sixoxa ke ngamadlozi ahlala emanzini afana labantu lenhlanzi okuthiwa injuso. Injuso lezi zibhahe kakhulu ezigabeni zeMashonaland, kodwa ke bakhona abathi laseMathebeleland zikhona.
Okwakucala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzane.
Ngiyabonga kugande kwamukela kuhlelo.
Ungasitshela ngamafitshane ukuthi kuyini osukuzwile ngabantu laba okuthiwa bayanyamalala benyamalaliswa zinjuzo ababe behambe ukuyakha amanzi emthabezi? Kuyini wena osuke wazwa ngakho lo?
Abantu laba ababe siya emfuleni ngale ngabantu isikhathi esiningi ababe siyageza, okuyikho besikwesabela kathi si uthi amanzi engekho eGwanda bazagcina abantu besiya khona ngale besawukha amanzi. Isikhathi esiningi abantu bangafika khona ngale bangafika bageze basuka banyamalale baze bayebonakala maybe ngemva kwamalanga amabili kodwa batholakala sebangabantu asebefile
manje bona labo okuthiwa bayanyamalala bayaphinda babonakale na njalo bona izihlobo zabo zithini selake likhulumisane lazo na zilitshela ukuthi kuhamba njani
ye labo bantu babonakala ngemva kwesikhathi kwelanga elilodwa kube amalanga amabili kodwa isikhathi esiningi akula ngathi mina akula vele owakwatholakala ephila bathola nje sebedenda phezu kwamanzi kwesikhathi batholakale ekhunjini sebangabantu abafileyo kube sokusaziswa nje izihlobo zabo babuye babathathe izakhamizi sezazama ukuthi abantu bangayi vele khona ngale emfuleni ngoba kuyindawo eyingozi kakhulu ebantwini abahlala esigabeni
khona ukuthi abantu bona labo ababenyamalele bayabe bengayanga kwezinye indawo na ukuthi zikhona okwamaqiniso na injuzi zona lezi ezikhulunywayo
okukhona ngenxa yokubuza abantu abadala ngendlela okwenzakala ngayo bacina besitsho ukuthi injuzi ingaba zikhona ngempela ngoba akula enye into engabulala umuntu emanzini lo muntu okwaziyo nje ukuchaya ubhamu ayetholakala vele esengumuntu osegalula ngemva kwelanga kumbe amalanga amabili yikho kwenza abantu bacebe khole ukuthi ngempela zikhona injuzi emfuleni lo umtshabezi
okokugcina ungavalelisa abalaleli
ngiyabonga Chris Gande ke lamvalelisa abalaleli ekugcineni ngibe sesithi mina izakhamizi zeGwanda siyazikhuthaza kakhulu ukuthi bangadlaleli kulo mfula ngoba isikhathini esiningi abangena phakathi kwawo bayanyamalala siyabakhuthaza ukuthi ngempela kungabi indawo umuntu nje ongezwe khani ukugeza ayigezela khona kodwa adinge indawo ukuthi azikhele amanzi ezigezele kumbe endlini bangayigezela emfuleni
lo ke bekungumnumzana Molven Dube isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eGwanda Residence Association kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba asidibaneni njalo ngeviki ezayo igama lami nguChris Gande lilale
nanso ke ingxoxo yethu lo James Maravini yebo phela umajaha wodwa Ndlovu olomculo olokhe kusidla ubhedi emhlabeni jikelele othi Ja Deliver Us umculo wemdumo wereggae uthinta lokho lalokhu ya
Salbonan yabingelela uJays Maravini. Ay ngiyathokoza ukuthola leli thuba ukuthi ngikhulume loZulu wonke nje emhlabeni wonke jikelele. Ya ngimazisa ngemvelaphi kaJays Maravini njalo lohambo lukaJays Maravini emculweni. So uJays Maravini ngumculi ozalelwe eFlabhuzi kogodla omnyama mahla bayithwala. Ngifunde khona ke esikolo okuthiwa khona iDikes Primary kwengihambe khona esikolo 1980 ngafunda khona hlabela khona esikolo school choir ngisenza ama-sports konke nje okusenziwa ngumntwana esikolo okuthiwa iDikes Secondary kule primary ngapha kule secondary khonapho so ikho lapho enkulu ngathi life yami nje ekhulele kwami ekhaya ngumuntu lesizinkomo amadonki imbuzi izimvu yona leyana nje impilo yokhaya siyakukhamanza edamu kubupha lokuze isipani senqola esamadonki edinga amanzi kumbe senkalo sokuzokuba ngcono leso ngemva sokubuye isigojo kodwa ke vele bekuyamanzi abekhiwa emadamu emakhaya lapho inkomo ezingena khona ezichiya umquba phakathi ngikubesulela umazi wesiphesiwanata sifike siwavilise sinathe wona ngiyena kumculo ngikhulele nje ngicela kakhulu esontweni Christ Church umculo wembuke yosikhulu isileyo silalela kakhulu uLady Smith Black Mambazi silalela kakhulu umculo emileke ethiyethiyeleyo esindi bendlela engiyithanda nje umculo esindi ngoba
umculo wesintu unikeza wena umuntu ngubani imvelaphi yakho. So ngikhule vele ngiwuthanda nje umculo wesintu ya. Umculo ngiyawuthanda, ngiwuthanda kakhulu umculo ngoba umculo uhlanganisa abantu, uhlanganisa isizwe, iphoka umphefumulo umculo. Siyake sibone nxa sichaya kwezindaba kuma-shows abantu bengitshele ukuthi umculo wakho utshintshe impilo yami, ulalele ingoma yakho ethi ekhuluma ngalokhu langalokhu. Izingoma ezi-positive ngempilo, ingoma ezakhayo, ingoma ezibonisayo nxa ukuthi kuzaba lolutho oluvo luzaba khona. Kade sikhuluma nje kule mkhuhlane nje lenale khona yabo corona virus, COVID-19, HIV, malaria, yonke le sikhulume njalo lamalungelo ikakhulu abo mama ukuthi baba bangahlukumezwa mama. Zonke lezi ngoma zingoma ezikhona ezikhuthaza umphakathi ukuthi uhlale abantu bahlalisane kuhle. Ikakhulu kulezi nsuku khathesi abantu sebe yendisa abantwana masinya isikhathi singafiki engakwazi ukuthi kade kungena moya abantu. Isikimu nje yinto engikhule vele ngiyithanda nje. Vele ngifundele khona ekhaya, ngifunda ngalesi sikimu semakhaya esibazwayo. Esibazwayo ufaka amathwayini laphana ibhasikili uzama ngakho konke ukuthi khona mhlawumbe isound iphume. Uvele ngapha wawusilwa labazali ukuthi hayi kula muntu chama katale ngapha mhlawumbe senkomeni uliko lilahla inkomo uzowuba besithi vele yona ikatali vele lubambo lukaSathane. So ngakho-ke asiyivumeli ikatali lapho ukuthi ubeke ikatali yakho uyifihle ufice seyibonile umdala ayithatha ayitshayele phansi futhi awusela uyayenza eyinye futhi. Namhlanje nje marazini elapha akhona namhlanje ngokubekezela nawo kusebenza nzima ngoba vele inkulu into engikhule ngithanda kakhulu kwaze wafika esigabeni sokuthi ubaba kwene sengivumele ukuthi ngibe musician. Yeye ingoma yami le ethi Jadivara ingoma ethandwa ngabantu kakhulu 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 ethandwa ngabantu kakhulu 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 ngathi ithandwa kakhulu e-Afrika yasemhlabeni wonke jikelele. Ngangikhanda ama-responses engiwatholayo iyangijabulisa leyo ngoba ithandwa khonapha lapho engizalwa khona, ithandwa e-Afrika, ithandwa emhlabeni wonke jikelele. Ngakho-ke mbizi kakhulu ukuthi ngenze i-album eyayo i-reggae. Reggae music umculo nje othandwa ngumuntu omutsha, umuntu omdala wongayikhe ayikhethi. And umculo we-reggae umculo one-message phakathi. Ikhona-ke ingoma le ku-YouTube, ikhona-ke ku-Facebook yonke indawo ngale abantu bangalandela uJay Marabini kuzo zonke indawo, ko-Twitter, ko-Instagram, kuzo zonke indawo nje social media. So ngiyabonga kakhulu support engiyithola kuma radio stations, engiyithola kuma newspapers, engithola wonke umuntu nje othanda uJay Marabini. UJay Marabini ngumculi o-original, umculi othanda ukubona abantu bejabula ngengoma.
lowe kungumculo ja delivers olokhe usidla ubhedu emhlabeni jikelele esixoxa ke laye uJayz Marabini. Hayi ke isikhathi savume ukuthi siqhubeke sisonke silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Yimi usithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.